Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rokurudzira mapazi ose ehurumende pamwe nemakomisheni kuti vashandise nekutambira mari itsva yenyika yemazigi yakaparurwa svondo rapera. Apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi wekutambira chirwere cheautism, vamwe vabereki vane vana vane chirwere ichi vanoti zvakakosha kuti pave nedzidziso pamusoro pedambudziko iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari ranyorera mapazi ose ehurumende richazivisa nezvekuparurwa kwemari itsva yemazigi uye kuakurudzira kuti ashandise mari itsva iyi mukutenga kana kubhadhara. Mugwaro ranyorwa kuvanyori vemapazi ose ehurumende, hofisi yemutungamiri wenyika, makomisheni ose pamwe nemahofisi ose ari pasi pehurumende, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vati kunze kwekunge paine mutemo unosungira kubhadhariswa kwemari nemitero madhora ekuAmerica, zvose zvichabhadharwa zvinofanirwa kubhadharwa zviri mumari dzose dziri kushanda munyika pasina kumanikidza kubhadharwa mumadhora ekuAmerica chete. Izvi zviri kuuya apo ZIG iri kunzi yatotanga kushaya simba pamusika mutema. Asi gavhuna mutsva weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mushayavanhu, vakavimbisa zvavo kuti vari kuzoparadza musika mutema uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona iri kurudziro yakanaka chaizvo kuti zvinge zvichiitika saizvozvo. Asi mazivira atinoita zvinhu isu on the ground muZimbabwe ndeyekuti zvinogona kunge zvichinyorwa saizvozvo, zvichikurudzirwa, zvichitumidzirwa kwese kwese, asi pakuzondoti zviitike pazvinofanira kuitikira ndo panenge pasina unosupervisor. Hapana bazi rehurumende rinozoenda rondoisa ziso ipapo, ndipo patine dambudziko ipapo. Zvekare hurumende inogona kunge yadero kuti zvakati ngazviitwe, asi haizokwanisi kupa atoti maresources ayaya kumadepartments iwayo kana kuti kuruzhinji rweZimbabwe kuti izvi ndo zvamofana kushandisa. Izvi kuchadiwa zvinhu zvakaita magetsi, kuchadiwa zvinhu zvakaitawo semvura kumahofisi ikokoko, zvinenge zvisiko izvozvo. Zvekare iyo mihoro yavachisevenzi vavo vanonziita izvozvo ndiyo mumwe musimboti wokuti zvinoitika here kana kuti hazviitiki, nokuti munhu wacho unenge achinzi aite izvozvo wakatotsamwa asi kubhadharwawo zvakakwana. Saka kuti zvinhu zvacho zvinzi zviitike nenguva yazvanzi zviitike, handizvioni zviitika nenzira iyo, nokuti pane zvakawanda zviri kushayikwa muufumi hweZimbabwe.
Tomboti zvaitika kuti mapazi ateedzera zvese zviri kukurudzirwa nebazi rezvemari izvi, tingaona here vachitungamidza iro ZIGI pamberi?
Vanogona kuzviita kutungamidza kuti mitero nezvimwe zvese zvibhadharwe neZIGI, asi kuti izvozvo chete kuti zvizosimudza ufumi hweZimbabwe hazvizoiti, nokuti zvinozongosarira zvekare kuhurumende kuti hurumende ichazokwanisa here kupa vamabhizinesi navanhuwo havo mariyo kunze kuti vakwanise kuoda zvinhu zvavo kunze.
Tirikunzwa kuti musika mutema unenge uri kutokwira. Tingaona here danho ratorwa nehurumende richiitawo kuti musika mutema uyu uparare sekuvimbiswa kwatakanzwa navamushaya vanhu?
Musika mutema hauzombofi wakaparadzwa, nokuti musika mutema hauda kunge wakatanga ike zvino. Ukaenda kumabhengi kana kumabiro chenji asiko, hapana uchakwanisa kupuwa mari saizvozvo. Zvinoita izvo kuti zvinobva zvapa simba musika mutema pari zvino, kusvika hurumende yazoti mari yokunze iriko kumabhengi sezvayaitwa kare, huyai mutori vanoda kuitora.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi uno wakubvumbi wekutambira kuvepo kwechirwere cheautism kana kuti Autism Acceptance Month, vamwe vabereki vane vana vane chirwere ichi vanoti zvakakosha kuti pave nedzidziso pamusoro pedambudziko iri sezvo vazhinji munyika vasina ruzivo nezvaro. Mumwe mubereki ane mwana mudiki ane dambudziko iri, Valuku Pencil, vanoti zvakatora nguva yakareba kuti vana chiremba vemunyika vavaudze kuti mwana wavo ane chirwere cheautism. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaPencil avanoti pari zvino vakatotanga kudzidzisa vamwe vabereki pamusoro pechirwere ichi vachishandisa dande mutande reFacebook papeji ravo rinonzi Talking Autism in Zimbabwe.
Ndiri mubereki wemwana ane autism. Ndine vana vaviri, achiri muduku wacho ndiye ane autism. Inini mudzimai wangu takava nedambudziko guru rekuti patakava nemwana uya inini takasingazivi condition iyi kuti chimbori chii. Mukuzofamba nemukuzotsvaga tsvakurudza kwenyu kune vana chiremba zvakatora nguva kuti vakwanise kunzwisisa kutiudza kuti dambudziko redu rakanga riri kuti mwana wedu akanga ane autism. Takatozoziva mwana ane 7 years, tichitanga tatanga kuma 2 years kuona kuti mwana wedu akanga akasiyana nevamwe vana. Naizvozvo zvakaita kuti isusu nekurwadziwa kwatakanga taita nezvinhu zvedu tichiwo dambudziko iri dambudziko risiri kuzivikanwa munyika yedu, because dzinguva taenda muzvipatara tinosvika kuti ivo vana chiremba navana mukoti vasina kavaziwo rekuti mwana wedu ane dambudziko riri. Chero pakatazenge taakuziva kuti mwana wedu ane autism, dzinguva taiti tikasvika tikati kana naakumubaya jekiseni mucherechedze kuti mwana wedu ane autism, dzinguva taitobvunza kuti pane chii kuti autism, voratidza kuti havasi kuziva. Saka izvozvo zvakatipa simba rekuti isusu tevabereki vane mwana ane dambudziko iri tinodziwo hama neshamwari munyika yedu yeZimbabwe kuti kune dambudziko rinonzi autism.
Kana paine vamwe vabereki vakateerera pari zvino, zvii zviratidzo zvamakaona pamwana wenyu pamakazienda kuona navachiremba muchinoti aiwa mutarisewo kuti hana autism here?
Autism kazhinji kacho inowanzo kukanganisa mwana pakuyanana nevamwe vana, inonzi pachirungu social interaction. Kazhinji kacho mwana wacho anoda kugara ari oga, anowanzoda kutamba ari oga asingatambe nevamwe vana. Dzimwe nguva mwana uyu anenge asingatauri, mune dzimwe nguva anotombokwanisa kutanga kutaura zvichida kuma 1 year 2 years. Dzimwe nguva mashoko ake ose obva atopera, motoona kuti aizvi mwana akambinga akutanga kutaura kwese izvi asichagoni kutaura. Kunyanyanyaya kuno kuZimbabwe kwekuti dambudziko racho hatisati rakunyanyozivikanwa, uye kuti vana mazvikokota vanobatsira vana panyaya dzekutaura speech and language therapist vashoma, kana munyika yedu yeZimbabwe vashoma. Vana vacho vanogona kutokura vasingatauri nekuda kwedambudziko iroro. Saka muchikaona kuti mwana wenyu asvika zera rekuti anofanira kunge achitaura asi iye asingatauri, izvozvo zvinofanira kuti zvikungwadzii kuti mumhanye kuna vana chiremba munobvunza kuti haingange iri autism iri.
Vanga vari vaLuke Pencil vesangano reTalking Autism in Zimbabwe vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dzine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Divine Simbi Ndlukula avo vanova ivo muzvina bhizimusi uye vachinyora mabhuku. Amai Ndlukula vanowanikwa ivo vaine makambani anoita zvekuchengetedza vanhu yesecurity uyezve vachichengeta mbudzi nekuwanikwa zvakare vachishanda nemadzimai nevanasikana kumusha kwavo kumasvingo kwavanobva. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata kumaruva ekumasvingo.
Mavelasi, ndakaona kunzvimbo kwandakakurira kuchiratidza kuti hakusi kunyanyo kubudirira nenyaya yekuti vana vava vasinganyanyoendera mberi nedzidzo dzavo. Takaona chikonzero chachiri chokuti vaishaya zvokuverenga, nokuti ndainge ndichimbobatsira vanasikana gore regarega ndaitsvaka vanasikana 2 vanenge vapasa grade 7 asi vakinga vashayiwa mari dzokuti vaende mberi. Saka ndavaendesa kuchikoro kubva form 1 vamwe izvozvo vakatopedza mauniversity vamwe vari kumauniversity. But mugore ra 2018-2019 thereabouts takaona tisingachatombowani vana vanopasa zvachose. Ende chikonzero takazona ndechokuti vava vasingawani mabhuku okuverenga. Classroom 1 yaigona kunzi ine textbook 1 vana vachifanira kuzonyora bvunzo on something that they've read but pasa nazvavakaverenga. Saka takaseta library iyoyo 2021 tikaisa mabhuku evana kuti vaverenge kubvira grade 7 kusvika form 6 ndo mabhuku atakatanga takaisa iwayo. 2022 napasi rate yakatoimprova, 2023 zvichinda zvakadaro. Saka takanga tangotiwo nyika yakuenda digital. Saka takaona kuti macomputer skills anga akakoshwa kuti tiise kumamisha ikoko nokuti vana vanongozoramba vakasarira futi zvakadaro. Kare ndosaka takazoisa macomputers kwagotu kwatakavhura computer lab mazuva apera ayayo kubetsera vana kuti vawane this global perspective inongwanwa nevanhu vese.
Tinoona zvakare muri kutaura kuti mune library yamakawanikwa muchivaka, makavakira kupi
library? Chakaitika ndechokuti baba vangu namai vangu vairana shop yavo kureserva kunonzi kumakudo township kwagotu kuzasi zasi kwenyika uko pavakashaya makore isapfuura yanga yangu building yangu po isina zvairi kunyanyaita here and there paimbouya vanhu vaiti vanorenda. But takazofunga ndikati aiwas kuti tibetsere vanhu venzvimbo ino nekuvaisira library nokuti ndatatoona kuti library iyoyo ine nidhi zvakanyanyisa. Saka takatangozogadzirisa building iyoyo yanga yaita sokumboparara pararawo sezvo yakavakwa kare ende yanga yanengwa isingashandi. Saka takaita refurbish that library kuti inyatsoitawo zviri nani. Tikatoisa solar power kuti kana tarusa zvatakazoisa makombiyuta zvive zvinofamba. Saka inotoimbacta ine malearners e7 schools. Tine 7 schools around that library vari kubenefita and mastudents ari mu7 schools I believe they are more than 4,000 learners vari kuwana benefit ye library iyoyo.
Vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokuona ipapi?
Inini ndiri pasocial media zvakanyanya Mavelas. Saka inini ndinofarira kugovera zvandinoziva nezvandakagona nezvandinogonawo kuvanhu veruzhinji especially vechidiki nokuti I believe that's how we can build the next crop of African business leaders.
Mamwe mabasa amuri kuita semudzimai ndeapi uyezve tinoona kuti makanyora bhuku zvakafamba sei?
Saka ndakatonyora kana nebhuku randakapublish about 2 months ago kuitira kuti zvandakawana mumusi musoro mangu ndakuti paidetime andofanda ndazvi empty ndazvisiya bachindasiya for posterity kuti vamwe vazhinji vaite sevo vadzidze saka ndine ma social media platform ero ma social media platform iwayo ese ndinogara ndakakanda zvinhu zvokudzidzisa vanhu atinoti ma entrepreneurial nuggets nokuti zvizvi zvatinofanira kuita and so on kungobetsera kuti tiwane ruzivo saka ndine ma social media platform akaita seFacebook inonzi Divine Simbi Ndlukula then ma social media platform kumabasa wo zvawo ariko insecurity kone zvikomborero farm nokuti ndiri murimi chaiye anorima mbudzi ende mbudzi idzodzo ndiri kudzidzisa vanhu vakawanda straight across Zimbabwe kuti ticommercialize tiwane mari nepundutso nokubudirira kurima mbudzi saka tinotone social media platform futi inotaura nezvaizvozvo inonzi zvikofarms.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa makore 44 nyika yawana kuzvitonga, mhemberero dzichiitwa nemusi wechina svondo rinouya musi wa18 April kubuhera mudunhu reManicaland. Asi vanhu veruzhinji vari kudya here mafuta enyika avaitarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaive murwiri wehondo yerusununguko ane mukurumbira vaBernard Manyadza avaizikanwa nerekuti pakachipoera.
Hai andoda kutaura kandimiti ndinokwanisa kutaura semu mbiri werusunguko kozoya kutaura seordinary citizen ndichitaura semunhu werusununguko ndinonakidza fani nemakore 44 ndikayasununguka kubva kumabritish rusungukoro ndozve zvimwe zvataida asi pane zvisingataurwe kuti zvimwe zvezvataida ndoinei democracy iya yaitaurwa chinzi one man one vote kana kuti munhu umwe chete nevhoti yake inofanira kupuwa remekedzo vhoti iyi ndiri kutona zviri kutoramba zvichiita wider and wider zvakaita zvatarwa namudarango mokuti nyika inokwanisa kuita independent asi vanhu vayo vachinetseka democracy mumapolitical party yatinoti ina party democracy haimo pati ingave iyo inenge iri ruling kana kuti iri muopposition zvotonyanya kutokura aamakau zvotonyanya kutokura aamadhinasi
ko kune veruzhinji vamanyadzi muri kuona vari kugutsikana here nemakore 44 ekuzvitonga
kandemii hatina kurudzira povhati yako yanhasi kandemii ukaona kuti isu vekuzanira nevekuzipura tairamba nesadzana taipuwa tichipuwa navanhasi vaiuraya mbudzi dzavo vaiuraya mombe dzavo vaisenza kuti transipota vaisenza kutiitira rekonaizeni zvinhu izvozviya izvi zvavakatiitira zvikuru povhenzi hapana kombanzesheni kwavari zvakazoitirwa zvakanaka kuvanhu ava vaitibikira vaitibatira vaititiranzipotera zviriko uku tiringataurine dhemokirasi iya yavasingawani nokuti zvine dhemokirasi haisekuti inotengwaka nokuti munhu anenge ari mt anoenda kuparamendi pane kunotaura kuti muparamendi hamuna mishonga mt anzonotaura nyaya yekuti titengerei mota ndokuti tigokwanisa kufamba mumaconstituenti zvichireva chii izvozvo
asika vamanyadza kusununguka kwenyika hakurevi kuti mese munobva mangopfuma zuva rimwe chete hamuoni here kuti pachine mukana wekuti vamwe vanogona kuzowanawo zvamuri kutaura izvi
ndikarangarira ini mamanifesto aive rekuzapu kana manifesto rekuzani ese mabhuku ayakanga akataura equitable distribution of wealth kureva kuti hatisi kuti isu vanhu vese kuchaita equalitarianism iya yaita hwana yekuparis community tiri kuti isu wealth yemunyika ngaidistributwe zvokuti slogania ari kutaura yekuti hakuna munhu anofanira kusara maningi kuti tiona vamwe vari kuimpota malambogini ukumwe hakwanisi kutenga bhara kunyange kune wacho wakanga uchirwira rusunguko ukaona urombo hwina hune vanhu mumisha umu Orara mani kuti kama nyatela, iku gani kwa zimbatia zingoro. Gepi orandi kuti mizaro, andizo zata karibu. Lakini yazoziwe, kuti kuni mabojwa, kumbraja, kuya mabojwa, national. Jinsi kuti mizaudi zaidi kama mfuzaji, ichipula. Asi gepi ni mbiri nyaro. Ati kuti zaidi kuti mwa national bojwa, chinaada. Asi gani kwa machina. Uya otora zese, nisuze ni chaiwe chaiwe, tosha ya kana zedi. Ende iye zezi nyayo pita happy on sanctions, sanctions, sanctions. Asili pia mavazi kukata kuitita kubaku bikita, kubaku buwela, kubaku boromonji. Asili kito rompala menjimo mwena ma MP ya yandula mbaka nyavaya. Pamwe kupusa kwangu ile ndivita dogo na Lamborghini. Ndio pinde wale mgeni wa corruption. Ndio pinde wale ni kutimo.
Ko takatarisa odivi rebudiriro yaitika huko va 1980 manyadza.
Ngatipe tipe mafigures. Kana uri mugwagwa uyo kubva ku Bike Bridge. Uya ku Harare ndifurana no mazvingo. Udizopura kuenda kuzvirungu. Ndio watenga taurewe. Ko vari mukatikati. Vari kumukumbura. Ko vari mukatikati. Kusanyati, zino yendiri kuti give us the figures. Ukuti aura kutikuta lukandaita. Manina roza achelwa aenda adipa mabilioni akati. Igo dipibitu wa ikiti mari iyoyo. Kwa jezi kuti aura jezi ngota raba hebe ileka zero ganyari. Nama empty promise. Ukuti ticha koti toti. Hati budineza ticha koti toti izi. Tula kuona zichitwa. Ede maka kose zona nini kwa kuti. Wananu raba jipo over dozi ama promise.
Vanga vari vaive murwiri wehondo yerusununguko ane mukurumbira vaBernard Manyadza vaizikanwa nerekuti pakachipoera vari parunare kuwedza kumashonaland east nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa.
The Voice of America.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America iri kushushikana zvikuru nekuwanikwa vaine mhosva kwezvizvarwa zveVietnam zvine chitendero chevashoma pamwe nevanorwira kodzero dzezvitendero. Mutauriri webasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vakadaro mumashoko avo vachiti nyaya dzakadaro shano dzevanhu vari kuwanikwa vaine mhosva dzaitika kubva muna ndira. Vakati chiri kunyanya kunetsa kutongerwa makore gumi nematatu mujeri kwawai Craig Beer, uyo angari izwi runyararo nerusununguko rwechinamato kana chitendero muVietnam. Beer, inove nhengo yekereke isina kunyoreswa zviri pamutemo Evangelical Church of Christ of the Central Highlands, akasungwa muna kubvumbi gore rapera akapomerwa mhosva yekukanganisa kubatana kwenyika. Kuwanikwa kwake aine mhosva uku hakusike kutanga. Muna 2004, Bia akatongerwa makore masere mujeri nenyaya yekurwira kwedzero dzerusununguko rwechitendero chevanhu vechimondanad. Nei Y. Blang akatungamira magungano eminamato mumusha make enhengo dzeEvangelical Church of Christ iyoyo akatongwa pane dzimwe mhosva nemhosva yekukanganisa kubatana kwenyika. Mushure mekutongwa asina magweta aimirira, Blang akatongerwa kugara mujeri kwemakore mana nechidimbu. Komisheni yemuAmerica inoona nezverusununguko rwezvinamato kunze kwenyika yeUS Commission on International Religious Freedom inoona kuti Blang akambotongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemwedzi mitanhatu nemhosva yekushoropodza mutemo wekubatana. Muna kukadzi, dare rakatongera Dan Min Kwan, muBuddhist anobva kunharaunda yeKime Krom, kuchamembe kwakadziwa kumawirira kweVietnam kwemakore matatu mujeri achipomerwa mhosva yekushandisa zvisizvo rusununguko rwegutsa ruzhinji. Mashoko anoti Kwani akanangwa nekuti akashambadzira mashoko ekodzero dzevagari vemunharaunda eUnited Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples uye kupinda mumisangano yeUnited Nations yekusimudzira kodzero dzevanhu. Akarwirawo kodzero dzevatendi vechiKime Krom Buddhist kuti vaite chitendero chavo zvinoenderana nerudzi rwavo netsika nemagariro avo. Vamwe vaviri vanorwira kodzero dzemaBuddha anobva kunharaunda yeKime Krom, Touch Kwong na To Hong Chung, Vaka nangwao nekuti vaka guvera chiziviso che United Nations che UN Declaration uye kurwira kodzero dzechitendero munharaunda yavo. Vese vakatongerwa kugara mujeri nemhosva yekushandisa zvisizvo kodzero dzegutsa ruzhinji. Kuong akatongerwa makore matatu nechidimbu, uyo Chung makore mana. Gwaro rakaburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika riri pamusoro pekodzero dzevanhu muVietnam rinoti vakuru kumuzinda weAmerica muVietnam vanogara vachikurudzira mapurisa kuti abvumidze vezvitendero zvese kuti vashande vakasununguka. America iri kudzokorora zvakare kurudziro iyi. Vamila vakati tinokurudzira Vietnam kuti iremekedze kodzero dzevanhu dzinovabvumidza kuita zvavanoda kusangana nechinamato kana chitendero. Vakati tinodzokorora kurudziro yedu kuti Vietnam isunungure vese vakasungwa zviri kunze kwemutemo. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Muri yenhabvu muZimbabwe iri kukakavadzana kuti angakodzera kuva murayiridzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors pari zvino angave murayiridzi wemunyika here kana kuti wemhiri kwemakungwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo vari kufanotungamira nhabvu yemunyika veZIFA Normalization Committee vatarisana nekupa basa murayiridzi achange ari panyanga pamitambo miviri ye-2026 World Cup neLesotho neSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chekwata chenyika ichi hachina murayiridzi pari zvino. Zvitevera kusiya basa kwaBaltema Brito muna zvita gore rapera mushure memitambo miviri iyo chakaita mangange neRwanda neNigeria. Mukuru weZIFA Normalization Committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya yemurayiridzi inyaya yavari kugadzirisa vachiwedzera ivo kuti vari kutaura neavo vane ruzivo rwakadzama nezvazvo kuti vaone kuti vofambisa sei zvinhu zvavo. Asi mubvunzo kwese kwese ndewekuti Zimbabwe yopa basa ani, murayiridzi wemuno kana kuti wemhiri kwemakungwa mumitambo yatarisana nayo yeAFCON 2025 neWorld Cup 2026. Vamwewo vakaita semutsigiri weDynamos vaAdam Mukwasi vanoti murayiridzi wemuno ndiye chaiye nekuti anoziva vatambi vemuno uyezve anoziva mamiriro akaita zvemari muZIFA nemuZimbabwe senyika uye nhoroondo yenhabvu munyika inoratidza kuti Zimbabwe yakashura mare pese payarayiridzwa nevarayiridzi vemunyika.
Tinongopa pamwana wedu anyatsokufamba nesu zvakanaka, anotinzwisisa, anonzwisisa environment yedu nekwaliti yemaplayers yedu. Zvekunze zvinotiremera notozoguma tapinda matambudziko sezvo tisu tikwanisa kuqualify munana AFCON nevedu vana tadii kuramba takatsunga pane izvozvo kusvika tasvika paclass chaiyo tinosvika.
Manager wechikwata cheCapes United vaShakespeare Chinogwenya vanoti dai zvaiita Zimbabwe yachengeta Norman Mapeza naTexuwa Chiragwi sezvo vajairirana nevatambi.
Oh, for continued purposes, why not give a Norman naye take it? Because vangopiwa kangu vakadikidiki. Because try and error each time hazvinyatsokuita. So why not give them enough time, waita basa, and I know they will produce results.
Muongorori wemutambo wenhabvu vakudza ibere vanotiwo murayiridzi uyu anofanira kuve ari wekunze kwenyika.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo, bhozi verudo anongotora ukama asina kuona talenti. Saka wekunze anokwanisa kusvika but aiwa uyu anogona bhora, ngauye padhuze ngandimuedze.
Zvichakadaro mitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika yapera yakadai. Ngezi Platinum Stars 1 Highlanders 1, Chicken Inn 2 Greenfall 0, Herentals 1 Manica Diamonds 2, Bigita Minerals 2 Blawayo Chips 0. Mangwana Sondro mitambo iri kuenderera mberi kuine mitambo pakati peSimba Bora neDynamos kuShamva. Capes United ine ZPC Kariba. Arenao ine FC Platinum. Chegudu Pirates ine Wange T1 ichisanganao ne Yada. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndinoti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mwina Chris Gande.
Soku isika tisenda bakufu.